Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Saturday, March 19th, 2022. This is a special live talk show. I am Kip Stube.
And I'm Janono Kawande.
Welcome to this special edition of our special live talk show. In this program, we are discussing with stakeholders Zimbabwe's forthcoming council and parliamentary by-elections set for March 26th.
In 7 days, Zimbabwe is expected to hold by-elections in which 130 council and parliamentary seats are up for grabs.
Political parties and individuals taking part in the by-elections have been campaigning in various parts of the country, with the Citizens Coalition for Change claiming that their rallies are being blocked by the police.
There have been several incidents of political violence which resulted in the death of one person in the Midlands province. Opposition candidates claim that they are being attacked by suspected ZANU-PF activists.
Tune in right now in our live talk show. We are live on VOA Studio 7, that is the radio. And then you can also find us on all our websites, www.voaindebele.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.zimbabwe.com. I'll repeat that, www.voazimbabwe.com. We're also on Facebook on the following: VOA Indebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. To join the show, you can send us a message right now on WhatsApp. Our number is +1 202 465 0318, or post it right now on our Facebook pages. Kunjalo, Mr. Wand. March 26th. So ngenani kuhlelo khona manje hamba ku VOA Ndebele sesikhona live uphinde uhambe kwezinye indawo ezinjenge VOA Studio 7 le VOA Shona kunjalo.
Nasi tiri kutarisa zvekare nyaya dzesarudzo dzatakatarisana nadzo zvondo rinouya ichi chirongwa chatakaitira imimi kuti mugotitaurira zvamunenge muchifunga pane zvamunenge muchiona pane zviri kuitika. Tinenge tichikurukura nevamwe vese vanenge vachikwikwidzavo nevamwe vakangoteereravo vanenge vachida kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kwasara mazuva manomwe, 7 days kuti sarudzo dziitwe, uyezve pane zvigaro zvinoita 130 zana nemakumi matatu ezvigaro zviri kukwikwidzwa mumakanzuru nemuparamende. Mamwe mapato anokwikwidza ari kuti iwo havasi kukwanisa kukwikwidza zvakanaka nekuti vari kuvhiringwa nevatsigiri vezanu-PF. Asi kutsvaka rutsigiro kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Kunyange havo vachitaura kuti vamwe vachitaura kuti mapurisa ari kukanganisa misangano yavo nekuvarambidza kuungana. Pakaitika mhirizhonga dzakati kuti mazuva masvondo mashomanana apfuura pakazofa umwe wevatsigiri vebato reCCC. Asi bato iri richiti vatsigiri vebato rezanu-PF ndo vakakonzera mhirizhonga iyi pakazofa vanhu. Saka nhasi tiri kutarisa hedu pamusoro pesarudzo, mafambiro adziri kuita, zvamuri kuona, zvamungada kuona zvichitika, tinoda kuti tinzwe kubva kwamuri. Ndo zvatiinazvo nhasi. Yes, do.
Yeah, kunjalo ke, Wande. Let's hear some of the people who are actually attending some of these rallies. So we'll start with the Citizens Coalition for Change, and we've got the deputy spokesperson, Gift Ostalo Siziba. is in Mutare. Let's hear what he is saying about the rally today.
Msangano we kwa Mutare kusakuba wafamba mushe keti ya menga yaka zara anvese wakafika yelo naya yangaijita urwa nemkuru inyae kuti chofamba se kuma by-election nekuti to introduce yelo wanwe kumanika leni saka atinotenda kwazo wagari vemo Mutare nekumira nenyaya sanduko nekuti visa wainagura urali saka wanauya kuratidza kuti watotsigira msangano wavo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
ZANU PF yatira kuunza marore emapurisa kuti aintimidete vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalokeshon. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakurewa, but tinoda kuti mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti akumiswa kwepublic transport inoitati vanhu vafambe netsoka, asi hatisisi tatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu vezanu vasina kubhadhara. Isu tiri kusvika aitedanoa business kutakura vanhu vachivaendesa kubva kutauni nekudzokera macommunities semagari avanogara vachiita mafaire.
Yeah, that is Gift Ostalo Seziba. He is in Mutare, so he's complaining there utike abantu bebefuna ukuthi babaphambanise ngakhona kokwenzakalayo. So we also have Mr. Tafatswa Mugwadi of ZANU PF. Let's hear from him what all what was going on at the rally.
Sangano wezat PF ne utungamiri na makurukota ya hurumende wose ndekuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangana kuti vanavo kupinga vanga vachiti ivo hatina kumobvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri wenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuverenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika parizvino asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane. Saka ndosakamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno, vakuru navadoko, masabhuku, machifu nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvisusimo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo, zvinosanganisira nyaya dzemvura, zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yayo yanga ichitaririra.
Saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yebhinga kubva 1980.
Mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari vebhinga, vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno. Ndo saka ndaunza makurukota angu ose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswe zvisinei nechekuita nesarudzo pese, but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind.
That is Mr. Tafatswa Mugwadi, ZANU PF, there, you know, one, I think you heard what he said.
Yeah. It's all politics.
Yes.
Yava nguva yekutsvaga rutsigiro, saka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda. Zvimwe ndizvo chokwadi, zvimwe ndizvo kungoti pakati nepakati kuti nyaya dzadzo dzifambe.
That's right. Yes. We also have Shingirai Chabata of the United Zimbabwe Alliance. Let's hear what he's saying about the rally today.
Taita dambudziko nevakomana mayuti ezanu PF. Isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo, tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance. Zvese mapepa edu anga aripo, mapepa emutemo ese zvese zvakanga zvazvichikumbirwa nemutemo takaita adhie 2. Saka tasvika paground march taona vakomana ezanu PF, mayuti ezanu PF emutafara achitamba bhora mugraundi ratati achida kuti tiite musangano wedu. Yanga iri meeting the candidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwarari isakamira bato United Zimbabwe Alliance. So patasvika tikada kuzama kuengage tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei muground umu itakabhuka tikabvatira kukanzo kapaza marisiti zvese zviri pano. Vabva vati iwo iground redu ndere ZANU PF tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka ini pai panapa tiedza violence commission orwisane nitokutema ine matombo takatitori redu kurisaneni kana mukange tamusangano uyoyo
mazivisa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uyo kukanganisirwa musangano wenyu
tabata fonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati ivo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndinofanira kuyaudzika vanhu nokuti background saka imi kanzuro inofanira kuyaudza yaudzika vanhu kanzuro kayaudzika vanhu then isu tozohabetsa toisa nemanpower vaendera mberi vakati ivo isu hatikwanisi kutiye tichizo tizoda kuzosecure ground risiri redu tikatisabva taramba tichida kuendera mberi nemusangano wedu mathreti tinawo violence iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika cheto sati tichimuuraya.
That is Mr. Shingirai Chabada, the Youth Secretary of the United Zimbabwe Alliance. So let's go into it today. We've got Reverend Hussein Smanda of the Christian Alliance of Zimbabwe. Reverend Smanda, welcome to the program.
Thank you so much for having me on the program.
Thank you so much. So, siyabona kuti abantu bakankasa endaweni eziningi ezijeneyo. So, ngesilungu sibilungathini ngemkankaso yabo le?
I think it is important for space to be created for all the political parties to campaign, to present to the voters what they are offering. It's very important. And also it's important that, as according to our constitution, all Zimbabweans should be allowed to have the right to political participation, a choice of their own political party, but also that it must then be done peacefully. And this is what is important to all the political parties, that they must encourage their supporters to do this in peace.
So, okay, now I'm going to say to you,
kuyini abazakwenzela abantu nxa bekwanisa ukuthi bevotele bengene bethathe izikhundla lezi abazifunayo. Kuqakathekile njalo ukuthi amaZimbabweans ezwe njalo akwanise ukuba lelungelo lokuthi bahambe bayengena-ke beyelalela bengesabi bengatshaywa ngabanye abantu. Into eqakathekileyo kuma-political parties wonke ukuthi kwenziwe konke lokhu kulokuthula ukwenzela ukuthi kungabi lempilo eyinye njalo ezalahleka kumbe kulimala abantu nxa besenza umsebenzi wabo lo wokukhankasa.
Ye, yeah, so bamba khonapho-ke Mr. Wande, we've got Reverend Hussein Smanda. I think we can pose a question to him.
Reverend Smanda, ndingataura neshona?
Yes.
Okay. Ndachokwadi papapo. Makatarisa zvanga zvichitika masvondo mashomana napfuura kana kuti kubva zvataurwa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa 26 svondo rinouya. Munoona sekuti zvichabuda musarudzo idzi zvichakudzwa here, zvichatambirwa zvakanaka here? Sokuona kwamunoita kuti pane manzwa vamwe vachikomplaina vachiti vari kutadza kuita misangano, vamwe vachiti vari kurambidzwa nemapurisa, vamwe vanhu vachipondwa. Zvose zviri kuitika izvi zvichaita chinyi kune zvichabuda musarudzo sokuona kwenyu?
Zvinonetsa nekuti in terms of Zimbabwe having my free and fair elections, zvekutanga all political parties should be allowed kuti vaite macampaigns acho free wherever they want to go. Izvo zvakakosha in order for us to have ma free and fair elections. But kana tikataza to have that, we are likely to have ma dispute anongoenda kuma court and ma contestation around nenyaya yemarivals. The second issue inyaya yekuti there must be peace. Takaona kukwekwe kwakaita violence, so that is very important kuti vanhu vakwanise kucampaigna freely and peacefully. Otherwise maelectoral results acho achapinda kumacourts again nemacontestations kuti some other people might feel kuti aiwa isusu atina kuwana nguva yekukampena freely kana kufamba freely. We are afraid kuti charowa nevanhu.
Yeah.
Or what something else can happen. So I think that's the challenge.
Yeah. Chimwe chandingada kuzova kwamuri Reverend. Ndechekuti pane vamwe vamunombotaura navo here kunze kwenyika kuti vabatsire munyaya yezvikuitika muZimbabwe?
Isusu, our main concentration pane chitaura nemapolitical parties because ZEC in a platform inonzi multi-partilizing. So Isusu have started engaging locally with the political parties because we believe Isusu as Zimbabweans we should be able to solve this thing. Because violence actually is coming from us.
Yes.
We are the ones who are causing all these problems. Also, we have our courts, we have our police, and I think those institutions should be held to account.
Yes.
As well as ZEC itself. So I think before we talk about going outside the country, if we should locally, we should demand accountability. Kuma stakeholders ese and nyaya ye violence nyaya ye making it impossible for other people to campaign should be part of our dialogue as Zimbabweans. It is as churches, as you know, Zimbabwe heads of Christian denomination has been trying to have this internal dialogue. I think it's got its own challenges, but at first we need to exhaust it. But however, Vanu, they are free. If other people feel that, no, if you want to go to SACIC or want to go to UN, I think everyone has got a constitutional right to do that if they want to.
Okay. You had a reference on that. They are saying that it's very important to clean up our act as a Zimbabwe during this period of electioneering. Otherwise, the results will be tarnished. You know, in the end.
In the long run, yes. And we've got a guest as well right now.
Right.
That is Moti Stole of the Patriotic Zimbabweans Party. Moti Stole, welcome to the program.
Hey, Magali.
Yo, Tiripo, Magali. Go ahead, Wally. No, it's good, yeah.
Zireku Famba say, Muruku Chagarutsi Gure, Muruku Kambenaere.
Tiri kukambena mwana wa mai kukambena ndiko chaiko chaiko kwa munhu wechikadzi.
Kwakasiyana sei?
Kwa munhu wechikadzi kupa musoro sorosa. Kuti tinonga tichiona zvakawanda zvemutsingaone imimi ana baba.
Tiudzeiwo zvimwe zvamuri kuona ndo saka takushedzai. Govanaiwo nesu zvamuri kuona.
Tinonga techiona kuti mvura haisi kubuda zvinoonekwa ngevanhu vechikadzi izvozvo zvimaplasi zvemarodzi. Tine rodzi redu rinonesa maningi kumagaza iyi kuno kumakansela ese ari kupinda ipapo apapo havasi kugadzira pabhiriji papo handisi kuziva kuti chii chinonga chichimboitika ipapo. Saka taitiwo tingambomodzitsole angambopindawo paukansela papo aido kumboonesanawo nevagari vemugaza iyi kuti tionesane kuti tibatsirane kuti bridge iri tingarifambisa sei nekuti motikari dzinomira vana vanodonha vechienda kuchikoro zvinoitika papo zvakawandisa zvinoitika pabhiriji papo. Saka tokorero kuziva kuti ava makansela vamwe vanonga vechipinda apa bhiriji iri havarionere iri kuti rodo kugadzirwa. Saka samai ndanga ndechiti ndapinda ini ndaido kumboonesana nemadzimai mamwe nana baba kuti toita sei pabhiriji apa tigadzire tiri pano.
Vamwe vanga varipo vari kuzvitadza sei? Chamuchaita chakasiyana nezviri kuitwa nevamwe kana kuti zvakaitwa nevamwe ndechipi? Muchazvifambisa sei?
Vanga varipo apa ndiponongati pavanonga vechipinda bhiriji iri vanenge vasingariwo kuti kudai vanga vachiona bhiriji iri kana vaidai vakarigadzirisa. Saka maonero endinoita bhiriji iri havarioni. Saka inini ndiri kuriona nevabereki vari mugaza iyi ndiri kuriona nokuti zvakafanana nini musuno ndanga nditori nehumbo yangu muna 2018 ndakatosvika kuchipatara ini mwana wangu akatoshaika ini ngenyaya yebridge kusvika papako bridge rakagara motokari haisi kufamba haisi kudii ndotori nemwana wangu wakatoshayika ngenyaya yebridge mona iroro saka inini ndiri kurwadziwa kuti angawedzi vatori vamwe nyinga dzimwe dzatopere vana vatopere kutoshayika ngenyaya yebridge iroro vane bp chaidzo chaidzo vamweni vari kutofa vosvika papo havasi kuambuka maona saka zvirwere zvizhinji zvinofanira kuti zvikasirwe munhu akasiri kuenda kuchipatara ari kutotadza kutoenda kuchipatara kusvika kuchipatara in time unotenderera nepachinjeni kuti aende kuchipatara kusvika kutunete munhu wanyarara saka semunhu wetikadzi handiri kuzwa kurwadziwa handiri kuzwa kurwadziwa saka vana vanditi munoona kuti mai kana kuri kuti vanonga vechida kupa vana kana mwana chikafu anotochemera kutoti mai vaizipe chikafu nai unotozama kuona kuti wapa here vana vako chikafu saka ini ndaida kuzama kuona kuti tingavaita sei apapo vagari vomugadza iyi kuti vasvinuke vaone kuti bridge iri tigadzirise handisiri kuti inini ndapinda ndega ndinodogadzirisa ndinoda kutogadzirisa navo ngokuti neni nditoriwo mugari wemugadza iyi ndinoda kutobatsirana navo ivo neni ngokuti nditori nedziso rokuona kuti bridge rinofanira kuti rigadzirise
haiwa ndatenda. You heard what she says. Her concern, primary concern, is water and roads in the area, and she's very keen on that. She says that she cannot do it alone, but you know she can get enough support from the people to get this thing straightened out.
Oh yeah. So now one day we seem to have a problem with our Facebook pages. So we need to apologize to our listeners. Right now we're not live on all our pages. It seems as if we've got a bit of a challenge, so hopefully our engineers are going to rectify that. So we've got a slight problem there. So let's turn to Mr. Chamisa, who was actually addressing people in Mtare today. Let's listen to what he said.
Yes.
That was Chamisa. You know, it was a very short video in which he was passing a message, and I'm sure I think we are going to get some bit of it again because that got cut off. So let's listen to it again.
We want members of Parliament of Excellence, Vanorenda Kuno debate on my issues. People who are accountable, available, accessible. These are Bandiri, Inidangri MP, Chandima Zana Jabu Dapi Namuya, Pandai Mosumuka, Namuna Kuma Mnanga, Pandai Zanua Chimwenda, those of Nopana Kuita, Kanakuni Muya, Ita Inuchi Tinoruma on issues, on ideas, on representing my constituents. A new great Zimbabwe! Mazita, you don't understand the president. Name Kanawuno, Tipa, Mkanawa, Waswa, Tipongua, Ebutitore, Shoma, Shoma. President, you don't understand the Bazar Kanaka, and you'll be that. You don't understand the yellow, 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 Yabata, Ushe, Muno, Zimbabwe. President, kuti mutasa South yakadzirira by-election ya 26 March, and tirikurumbidza kuti vanhu vedu vachavhota zvine mupindo. Ndoda kutenda mutasa South muri kuera ukwao. Ndoda kutenda chaizvo, ngativhotei tese. Vasina kunyoresa kuvhota, tonyoresa kuvhota kuti 2023 tipedzise masports. Ndoda kutenda chaizvo, President.
That's what was happening in Mutare in Malekaland province, where the Citizens Coalition for Change president, Nelson Chamisa, was busy there, you know. Yeah. And there were some other supporters who were actually picking him up. So there's a lot that is happening in the country right now. And those that have actually joined us tonight on Live Talk, where we are talking about by-elections that are coming on March 26th. Special Live Talk here today. Esiqhuba maviki wonke ngempela viki zonke. So ke sesilegeste inye lapha uMiss Victress Matutu weZim Imbokodo. Matutu, siyakwamukela uhlelo mama. Matutu siyakwamukela kuhlelo kunjani? Nalo Matutu uyangizwa? Ye kuthiwa sime kancane uyabuya u Victor Matutu. Ye so Matutu uyangizwa mama?
Ngiyakuzwa Thubile kunjani?
Siyaphila kunjani?
Hayi siyaphila nathi.
Ye kulokhetho lolu lwama by elections eZimbabwe. Eh singathi ulubona njani?
Ey kunzima ukusho ukuthi ukhetho lubona njani ikakhulu ukhetho olunjengokhetho lweZimbabwe.
Mhm.
Ngoba kwamanje ngathi masibekile ngithi hayi amabandla wonke ancintisayo abonakala impela hayi aphansi phezulu ayenza lokho akwenzayo ukuza wini lolu khetho lwama by elections kodwa ukuthi ngisho ukuthi kunjani kuzoba njani kunzima ngoba sikhethe ukubona lokho kodwa ngenza kwama elections lawo bese sibona imphumela engathi yolefana lokho esibone ukukhankaswa.
Ubona ngazani kodwa nxa sokhangele wena vele eZimbabwe kungaba lokhetho ukuthi ha lapha sibili kuqhutshwe ukhetho luhle.
Angicabangi ukuthi kusezoba khona maduzane ukuthi sibe lokhetho oluhle olukhululekileyo eZimbabwe ngoba ngokubona kwami kusukela ngokhetho luka-1980 lapho kwatholakala khona uzivuso weZimbabwe asikaze sibe lalo ukhetho olukhululekileyo esingahlala phansi sithi hayi lolu khetho olukhululekile onqobileyo unqobe ngoba lokufanele anqobe lo onganqobanga naye hayi kwehlule asikaze silubone ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Ye nxa ufisa ke ungaqhubeka ngesilungu ukuthi gaga ngamafishane konke konke esikhuluma ngakho qhubeka mama bangokuthi cha nje ngamafishane.
Ya ngicabanga ukuthi yebo siya kulo ukhetho lolu olama by elections engibona kulukhetho olulungiselela lwandulela ukhetho esilubheke kakhulu umnyaka ozayo ngo-2023 ongangokuthi ngendlela mina ongibona ngakhona amabandla wonke aza ngenza kulolu khetho abonakala khankasa ngakhona abantu baseZimbabwe engikubonayo manje ukuthi balindele utshintsho. Wonke umuntu okhona eZimbabwe ngicabanga ukuthi usekhathele ngalokho okukhona. Laba bakholelwa ukuthini ukuthi abantu bavote yikho kuzaya yenza ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Wonke umuntu manje yabe sebhekele ukuthi awuvote kube lotshintsho. Kodwa ngendlela yokuthi vele njengabantu baseZimbabwe siyazi ukuthi ukhethwa ngeke lube lukhethele ukukhululekileyo. IZEC eyiye ebhekele ukhetho lwaseZimbabwe. Ukuthembakala kwayo ngalolu khetho lwama-by elections lalo oluzalandela kumnyaka ozayo kulokho kusafana nje nokungathembakali kwabo kuleyo wonke ukhetho esike saba nalo eZimbabwe ngoba kuseyileyo ZEC ayivele inikeza abantu ukhetho olungakhululekanga esingakhangeleli ukuthi ise izoba namandla okuthi manje isinikeze ukhetho olukhululekileyo. Ngokusho njalo angithi ukuthi abantu akumelanga ukuthi bavote. Okuqakathekileyo ebantwini ukuthi okwamanje kumele ukuthi loba kuzaba lokungakhululeki kokhetho kodwa abantu abasukume abaseduzane abenelisayo bahambe ukhetho lolu bayivota kulolu khetho lwama-by-elections ozoba khona ngomhla ka-26 March ma ngicabanga kahle abantu abahambe bayivota futhi loba ukhetho lungakhululekanga kusenza lokho okwenzakeleyo kodwa abantu bethi thina sasivotile ngoba okwakhathesi ukuthi kuze kube lotshintsho kubize kube lalolokho abakubona manje abantu esikubona manje kutshintshe asilayinye indlela yokuthi sikutshintshe ngaphandle kokuthi abantu baye ku-ballot box bayovota bazame ukuthi batshintshe ngoba ukuthi kutshintshe manje yikuthi uvote ayikho enye indlela as of now engayenza ukuthi kube lotshintsho. So abantu abangakhathali ngokuthi yebo ukhetho sezele ukhululeke kodwa abantu abaseduzane abenelisayo ukuthi bayebhalisele ukuvota bayevota abahambe bayovota njalo siyathemba ukuthi iZEC nabo bonke abakhangela ukhetho bazoke kwelinye isikhathi nje bacabangele uZulu weZimbabwe oseZimbabwe ohluphekayo uZulu weZimbabwe osemazweni ohluphekayo balwenza ukhetho lube lukhetho olukhululekileyo ukuthi loba kunqoba lo nqoba yabe ngumuntu onqoba ekhethwe ngabantu laba abanqobayo banqobe bakhethwe ngabantu hhayi ukuthi banqobe ngoba ukhetho lungakhululekanga.
Ye siyakuzwa kakhulu. So what she's saying is that you know, she's got a lot of doubts in terms of what can happen in the next by elections. So she says ZEC is not trustworthy, and so she's not happy at all. But she says if people go in numbers and vote, maybe that will be an indication that people want to vote, but things are not going the right way for them.
Yeah, yeah, she's quite right, though, because the large crowds that attend these rallies do not translate into votes cast. If the people could go to vote in their numbers, like we are seeing when they attend rallies of any political party, you can see that there is a lot of enthusiasm, whether forced or real, but you can see the participation. If that kind of turnout could be realized during the election itself proper, the voting exercise, I think it would be more reflective of what the people really want in the country.
Maybe it's because there's no passing of people to the police stations. So anyway, I think let's talk to Reverend Hussein Spanda and then let him go. So Reverend Spanda, in terms of having a free and fair election, so what do you think about that? Just briefly, and then you say it in the balance.
I think the lesson we learned from the previous election is that it's important to eliminate the issue of violence from the elections and create a conducive, peaceful environment. But that also is important to allow all the parties to have the space to campaign, access to the media, to allow people to have political participation as per their constitutional rights. Otherwise, there will be disputes around the election results that come out. And also, it's important for ZEC to have transparency, not just to talk about it, but also to show people that it's transparent so that it creates confidence and trust among the people. So it's important for ZEC, for instance, to address all queries that are coming from people and be open and transparent to everyone. And we trust that ZEC can do that. But also, in terms of us as Zimbabweans, it's important that elections are monitored. It's important that we are there to vote. We are there to monitor the elections. It's our responsibility, so that at the end we'll be satisfied
with the results and the credibility of those elections. Yes, I was going to say, I'm going to say,
I'm going to say, ama political parties wonke avunyele ukwenza ama campaigns bekhululekile kungalamsindo kungazoze kufe umuntu kumbe kulimale abantu njalo kuyadingakala ukuthi ke nxa umkhankaso lo isenziwa oZBC ama newspaper lezinye omabona kude kutshengiswe wonke ama political parties njalo into eqakathekileyo ingqobi kithi lathi amaZimbabweans ukuthi akumele abantu baqoqane bewakhangele lawo ma-election esithi observation kumbe njalo abantu behambe labo bevota babe yingxenye yokhetho ukuze lutho ekuthungeni sonkeni sisuthiseke ngempumelo ezabe ikhona.
Yes, siyakuzwa kakhulu Sibanda, sibongile kakhulu ungathini lokusasa sungaziphungulela nje ujayitile khekhe mfundisi, siyabonga kakhulu.
Okay,
baba. Let's go to Miss Motistole. Go ahead, Wande. Motistole, yes, of the Patriotic Zimbabwe Party.
Yes,
In Chipinge, yeah, go ahead.
Saka, iko zvinezvi muri kutambirwa zvakadini pamuri kusvakarutsigiro? Zviri kufamba sei? Chii chamuri kuona muvanhu?
Iko zvinezvi vanhu vari kutofara vanhu vechikadzi. Vari kutoti muwadhi takutombodawo munhu wechikadzi since takagara muwadhi wani gaza ini angori varume chete chete vanongochinjana vechingochinjana izvizvi vanhu vari kutofara kuti tiri kuda munhukadzi ndiwo takumbodawo kumbopa zvichemo timboonawo zvinhu zvimboshanduka handisi kushora vanga varipo vese vakaita zvakanaka ana baba vakambotonga vakamira pautansela vakaita zvakanaka asi iko zvino tombodawo munhukadzi timbowawo kuti unodini nekuti zvinofanirawo kuti zvipigidyegidye pasikero nekuti sikero yenyu yakarereka yakarereka sikero muwadhi one munomo yakarereka ine varume chete chete ine matumbu ine maguru ine steki saka inombodawo kumboiswawo musoro nemakumbo kuti zvinoita zvipigidyegidye saka vanhu vari kufara kuti aiwa munhukadzi pinda 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 panyanga kana ivo vana baba vake ndapiwa vari kutonditiwo pinda panyanga ipapa saka nevana seingori gidyegidye vari kufara zvekuti nekuti hapana kana kubvisana takatokumbirana nevaripo vake ivavo kuti aiwa vana baba mbondipaiwo mukana ndimbopindawo ndimbotsvairawo imba
ndopandoda kunzwisisa ipapo amai ndopandoda kunzwisisa ipapo kuti mamwe masangano akaita seelection resource center nezesni vari kuti havasi kufara nouwandu hwemadzimai kana kuti nokushomeka kwemadzimai ari kukukwidza musarudzo idzi. Imimi zvaka kuti mukwanise kudomwa kana kuti kuti mukwanise kukukwidza makaneseka zvakadini kuti mupinde pachinzvimbo ichochi chokukwanisa kukukwidza?
Inini handina kunetseka nekuti ndinoziye kodzero dzangu. Inini handina kunetseka nekuti ndinoziya kodzero dzangu. Varipo vakada kumbojanyira kuti havafaniri kuti vapinde inini vanhukadzi. Tikati aiwa taakumbosimukawo vanhukadzi, taakumbodawo kuti zvimwe zvinhu zvifambe. Mbotipaiwo mukana. Vamwe varume vachitoti ha makafaniri kuti papindwe munhukadzi haana zvaanogura. Tikati aiwa musati pai munhukadzi haana zvaanogura, zviripowo zvatinogura. Mbotipaiwo mukana timupoonawo kuti tinoita sei. Saka mukana ndakaupuwa ndikatenderwa kuti ndimire muwadhi wani munomu kuti ndiite kanzira. Saka ndinoti ndichafamba nevanhu vemugadza iyi ndo vakatonditi ndimire. Ndakatonzi nevanhu vemugadza iyi mira. Nanhasi uno pendiri kufamba ndirikutofamba navo.
Hai, tinozvikudza chaizvo. Musati maenda, kana muchiti munoziva kodzero dzenyu iyo iri nyaya yokudomwa kana yokuvhoterwa nevanhu veboka renyu, munoreva chika muchiti munoziva kodzero dzenyu?
Aiwa, ndangambe chitaura kuti munaokukunze kunokungoti kunze kuno vaiti hazviiti mubato mwangu takazvakanaka.
Aha, okay.
Nditi haufanira kuti upinde kunze.
Hai,
ndinoda kutovhara mabhoro, kutovharira nebato rangu ini ndarifana kuti stopinda.
Hai, tadzvisisa. She is very determined like we discussed earlier on and she got the support from the majority of the people in her area who wanted to get a lady in that position for a change. Which is just another way of saying the men have not been doing quite a very good job. Yes.
Yeah, thank you so much, Miss Moti Sitori. I think she can rest now. So I hear we've got a listener. Uh-huh. Take the listener.
Muri kunzwa here. Makadi nenyu?
Makadi zvino.
Tiri nani chaizvo. Tipewo pfungwa dzenyu. Tiri kutaura nani?
Nangona, Makwadi Chirundo.
Aha. Taura henyu. Tipewo pfungwa dzenyu.
Chekutanga ndinongoti kuna madzibaba vedu Getoson madzibaba Shanduko Karoha. Chechipiri ndokumbira kuti hurumende dai yaidziremekedza kodzero dzevanhu yango mentini wakapiswa anga ari kukumaelesheni last year anga ari nani tanga asina mhirishonga bcause tikona kuti vazhinji vari kurasiwa nehama nenyaya yemhirishonga. Hallo?
Tiri kukunzwai?
Nemapurisa raidza kwanisa kuitawo basa ravo asingarerekeri bato zvese zvaifambawo zvakanaka.
Hai, tinotenda chaizvo. Tinotenda zvikuru. Ehe. Aiwa, tinotenda.
Alright.
So Gibbs he is expressing his concern of Matibaba Shanduko, you know, who is in hospital, and also is urging that the police should do their work in the proper way to safeguard the safety of the people. So that's his contribution.
Yes, let's turn to Miss Victoria Matutu of Zimbabwe again. So, Miss Matutu, going forward in terms of Zimbabwe elections, so what should happen if you want to see a fair and credible election? Matutu?
I think everything is in the hands of ZEC for now. Because as voters, people will go and vote. What they'll expect is a positive outcome after voting. But that positive outcome is not going to be there if Zach continues to do what he's been doing for the past years. So for Zimbabwe to have free and fair elections, I think there has to be something that has to be done. It was like, really, if we just stood to extend here and say, okay, the elections are, the by-elections are coming, people are going to go and vote, and we just can expect that the elections are going to be free. That is not going to happen, not anytime soon. Already, the campaigns that the parties are doing are being sabotaged. As of now, we all know that people are being beaten and in rallies, some rallies are being banned and stuff like that. That's part of elections that are not free. Because elections do not start on a voting day.
Mm-hmm.
There is this campaign period whereby all the parties are supposed to be campaigning. Free elections must start from there. The campaigns must not be banned. The campaigns must be free. For as long as people are being banned from campaigning, people are beaten, people are, a lot of people done to, things are done to people, the voters, it's going to scare the voters from going in to the ballot boxes and vote. But now, if you have people who are in hospital, we've got people who are scared and staying home now before the by-elections, do you really think we're going to have them going to the polling stations and vote? I don't think so. People will be scared. That's not fair. That's not free. For people to stay home and say we are not going to vote because we are scared, maybe we're going to be beaten, that's not a free and fair election. It doesn't start on a voting day. It starts now. So the elections are already not free and fair because people are being banned from campaigning. So that's not free at all. Let's start from there. We must have free campaigns in the beginning before we go to ballot box, to polling stations and vote and do anything. We must have people campaign freely. No one must be banned from campaigning. No one must be beaten. We have people going to polling stations free, and they expect the outcome of their voting to be positive. So, of course, that is responsible for voting and counting of elections. But now we cannot blame that. I'm not going to blame the EC now for what is happening now, because it's not involved in the campaigning of the political parties. So I think we must start from here. Before going to the polling station, people must not be beaten. People must not be scared away from going to vote. Because beating them now is just scaring people away. That's not going to be a free and fair election if people are being beaten before they go to polling stations.
Yes.
So let's start from here.
Yes, I was welcome, Mama. Yes, I was welcome. Can you stay on the line? I think we've got a caller one day. Yeah, can you take that caller?
Makadini enyu tokutambisa ku studio 7
makadini
tirikutaura nani
na mafavo
muri kupi
ku Harare
aha tipe wo pane fungwa dzenyu taura enyu
fungwa dzina unyatunzwa kuti chakamira zvakadini
chirongwa chipi
chiripo nhasi
tiri kutaura pamusoro pesarudzo.
Okay. Maonera ndinoita ndekudai so. Kuti dai zvaichibvira ka. Halo?
Taurai takateerera.
Kuti dai zvaichibvira poshandisa mushina fange zvakaitwa kuZambia zvese.
Mushina wei?
Kana pashandisa mushina unoti munhu akavhota zvezvika anobva atoonekwa kuti avhotirani uko otoziva kuti nhenga akatitungamira ni1
ose
maonero andoita ndokuti zvisanetse zvisaite mutauro
kuti pangovhotiwa nhamba yochinja pangovhotiwa nhamba yochinja ndo zvamunoreva
nhamba yotochinja zvichingopera pototaura kutoti uyu ane nhamba yakati uyu aita nhamba yakati hazviiti mutauro izvozvozvo
Hai, tino zvinzwa, ndofunga vamwe vaterere vazvinzwavo vachapawo pfungwa yavo pamusoro penyaya yacho. Pane zvimwe zvamakuda kutaura.
Pane tsamwa makore ese anoita ndengoti zvikuse kuzeki kwacho zeki yacho inenge isina kunyatso kumira zvakanaka isina kusununguka isiri independent ndopanonetsa ipapo
mhm aiwa tatenda chaizvo nemashoko enyu tatenda zvikuru
zvakanaka imambo
mazvita henyu baba it is advocating for the election results to show on time, you know, in time, as people vote, you can see the numbers.
Like a live kind
the
of
numbers
stuff,
changing to record the individual votes as they come in.
So he says like what happened in Zambia, right?
Yeah, so that's what he's saying. Mm-hmm. At first, I didn't understand what he really was referring to.
Yeah.
But he wants to make sure that as soon as you cast your vote,
then you have,
we can see that being tabulated there that the vote has been cast. But that is a danger. That is a danger of identifying people's choice, you know, publicly, since it's supposed to be a personal decision on someone's part.
Well, maybe he's saying there won't be any names that will be appearing, but the numbers.
Yes.
So, Mama Victor Matutu. So, once again, like Mama Matutu, nyakuzwa sibili uyakhona ukuthi izeki hayi wani iyadlelebezela lezinto ezinjalo. So manje kumele kwenziwe inqa wena sokukhangela khona pho kulungiswe njani konke lokho ngoba sesijala ukukhuluma ngakho mchokojo so kulungiswe njani mama
ngoba ngithi nganibule indlela yokwenza ukuthi out ukuthi le okugcina mhlawumbe kube le yinye iquestion yokuthi ezovala imali ezoba responsible for ama elections kuke sibe le election nje engagadwanga ibizethi mhlawumbe kube le i-commission engaba khona or maybe from ama southern countries or ama-African countries kube le i-commission njengaso zibe i-ZEC that's for one sike sibone ukuthi i-ZEC le siyibona kangaka siyibona ngempela yini kumbe siyayihlukela kube le i-commission njengaso ZEC because ngokubonakala kwezinto i-ZEC nje asazi noma isebenza nogovernment lisebenza nobani kodwa kube le i-commission nje engakho under i-government i-commission engakho under Zimbabwe mhlawumbe kube lama election observers kumbe another electoral commission engayisiyo i-ZEC sibone ukuthi i-ZEC mayingekho lapho yona ama i-counting ama elections lama yama-votes and stuff izoba njani sibe le yinto njengaso ZEC kuye kumisa i-ZEC kancane because abantu akwazi ukuthi ngemva kwama-elections abantu bayinqoma i-ZEC ukuthi yenze kahle
yes cela ukufake ngesikhiwocela ukufake la ngesikhiwo kwezithi abanye abangazwanga isintu bakuzwisisa ukuthi uthini lapho so ngiyakuza sibili ukukhuluma ngokuthi kumele ZEC nga iyamiswa kancane you know
ZEC is under fire
yeah so let's have he is saying it kubeka mama
okay my point is here we are always complaining about ZEC after every election there is no complaint that ZEC has done well on these elections people are always complaining I think the best way is for us to see if the ZEC is really a bad commissioner or we are just blaming it for nothing. Let us maybe have elections and take ZEC out of that position. And maybe let's say such a country give us a new electoral commission that will come and stand in the space of ZEC. And let's put ZEC aside and see how the elections are going to go without ZEC. Because we've been complaining about ZEC after each and every election. So why are they kept there if they're not doing the job properly? They must be replaced.
Mm-hmm. You wonder?
Yes. So the issue concerning ZEC has been around for quite some time.
Mm-hmm.
What do you think should be done, madam? What do you think should be done?
I just think this ZEC thing must be straight out. Let's just have a new thing that will come in and observe these elections and do the counting of votes.
Mm-hmm.
After if we do that, and after that we still have the same problem, then we may come in and say, oh no, we're sorry ZEC, we're blaming you for nothing.
Mm.
So let's just have one election without them and see what will happen. If something happens, then we're going to go back to them and apologize.
How, in your opinion, how should the members of the Electoral Commission be appointed? Because
in my own opinion,
yeah,
I think if you have to elect the members within Zimbabwe, then the members of that commission must come from maybe not from the ruling party, not from the government. It must be an independent thing. Like maybe let's get members from each and every opposition, or each and every political party in Zimbabwe. Each and every political party must be represented in that commission.
Mm-hmm.
If we have to get that, those members from within Zimbabwe.
Mm-hmm.
But my point is, let's just get maybe someone from outside. Zimbabwe on its own has failed to give people a positive outcome after election.
Mm, yes. Thank you so much, madam. Thank you. Yeah, the issue of ZEC really is not going to go away at all. I think people have something to say about ZEC. I was interested in finding out how should those members be appointed, because if the appointing authority is the same, we are going to continue seeing the same thing happening in Zimbabwe. So it's an interesting situation that people maybe might want to think about.
Yes, very interesting one day. Now we've got another caller. Can you take that caller?
Makadi niko. Muriko ndinzwa. Ndiripo hangu. Tiri kutaura nani?
Bye, bye, bye.
Eh, Makadi, tipeo pfungwa dzenyu. Muriko ndinzwa.
Mati.
Tikati taura yenyu, tipeo pfungwa dzenyu, zvamunoda kutaura, taura yenyu. Come, and did my phone and panish a mamma to the tower? Munoch catches.
So I think she's scared somehow. So maybe we can skip that one. So let's go to any other caller. Maybe we are waiting for callers. So, Mbuelo Wege, Mama Victor Smatutu. Let's say Ufunutu for Tila Gabantu, Zimbabwe. Kambe kukono wakutemisa abantu sibuti hayi phela kumele mina wezimbo otolingenzele lokhu lalokhu lalokhu lami kwezithi ngilenzele okunye okuthize. So khonokho izithembiso ezenziwa ngabantu uzibona njani izithembiso zenezi ezenziwa ngalabo abakhankasela ukhetho?
Yazi ukuthi Dube, into eyinkinga eZimbabwe yukuthi ngaso sonke isikhathi nabantu bekhankasela ukhetho banezithembiso abazenzayo. Kodwa wonke lelo bandlela ibusayo namabandla aphikisayo alezithembiso azenzayo. Amabandla aphikisayo asikaze siwabone esimbusweni, sibone ukuthi izithembiso zabo lezi ababe bezithembisa ngesikhathi bekhankasa bayazigcwalisa yini. Esihlele sikubona libandla elibusayo likhankasa, lingakhankasa liwine ukhetho, libuye libe sesihlalweni lingazigcwalisi izithembiso. So njengoba thina sikujwayeleyo ukuthi kuyakhankaswa kodwa izithembiso azigcwaliswa. Okwamanje sisazi lokhu ukuthi yebo kuyakhankaswa ngalokhu nalokhuyana. Mpela izinto abakhankasa ngazo yizinto okumele ezidinge ukuthi zenzeke eZimbabwe. Kodwa siyazi ukuthi ngemva kokuthi sebewinile ukhetho laba bazowina angeke basagcwalisa izithembiso. So asazinga amabandla aphikisayo angeke siwagcobe ngento abangayenzanga, siphoke ukuthi sibagcobe ngokubendele nyana abangazanga bayize futhi labo hayi kutho ukuthi labo bengaoba bazobenza into efana naye. Asikwazi ukuthi bona mhlabe zanoba bazozenza into ezizithembisa abasithembisa zona. Kodwa kwamanje thina sisakwazi lokho kubabandela ubusayo ukuthi hayi siyathembiswa mpela kodwa ma sebehlala ezikhundleni izithembisa zigcwaliswa.
Ye, ngicela ukufaka ngesikhiwa sibili khonokho abantu bezwe abanye abangakuzwanga ngesinto.
Okay, what I'm saying here is we are hearing a lot of promises done by all the campaigning political parties. They are promising us as voters this and that. And all that they are promising is what we want to see and what we want to see happening in Zimbabwe. And the thing is, they know what Zimbabwe needs. I don't know what's wrong with implementing what we are promising. As of now, what we know is all the promises that have been done for the past years by the ruling party when they campaign. They campaign and tell us what we want to hear and what Zimbabwe needs. But after they win the election, we don't see those promises being implemented. So I don't know about the ruling party, the opposition party. Maybe one day when they win the elections, they are going to fulfill their promises. But as of now, we don't know. We also don't trust them. Because it's like all these politicians will just come and promise people things before voting. And after they are voted in, those promises are not fulfilled. So we're not sure if even the opposition parties, if they make win the elections, they're going to fulfill their promises. But as of now, all what they're talking about, all of the political parties, what they're talking about is what Zimbabwe needs. So, but we are not sure if we vote them in, are they going to give us what they are promising us? We don't even know, because the ruling party has been promising us for the past how many years, 4 years, but we haven't seen anything that has been fulfilled.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke mama bamba khona ucingo maybe Mr. Wande ufuna ukufaka la umbuzo khona bonke esikhiwa kwaide Wande.
So where you are, what are you doing to aid the situation the political situation in the country? What contributions are you making there? How are you contributing towards the issues that you are articulating to be a problem?
I'm even ashamed to say this. I'm not in Zimbabwe. I'm not a registered voter. I'm a diaspora. And what I can say now is that my only wish is that maybe if one day a diaspora vote will be allowed in these elections, of Zimbabwe elections. As of now, I'm pushed away from my own country. I can't even vote because the situation that I'm in now does not even allow me to go back to the
No, the way mina ngibona ngakhona siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokungenelela kukhetho sihla standards. Ngiyathemba ukuthi ikhetho vele izokhamba kuhle next week ngeSaturday zobona abantu bazovota ngezi number eziningi kunindawo lezo zivotwayo. Angithi ezinye izindawo ufana indawo yakithi akuvotiwi nje uMP ukhona amakhansela akhona. So siyathemba ukuthi labo bayokuvota nge-26 bazovota kuhle. So mara into ngifuna kuyitsho kunabantu baningi abantu bafana ukuthi bona ngokwabo bavote ngendlela irayithi, abantu bangalwisani. Ukulwisana into embi khulu masibona izinto ziyenzeka elizweni endawo ezinye nje ayisinto irayithi leyo. So ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kuhle labo bazovotelwa khona ama-MP namakhansela nabo baziphathe kuhle nabo bangatsela abalandeli ukuthi bayo bayoshaya abanye or bayolimaza abanye into efana leyo ayisinto irayithi. Iyo into ngiyibonayo mara konke kuzohamba kuhle. Angeke ngibone kuzokuba nokuphazama kuzoba lapho nalapho nje, mara ngiyathemba ukuthi wonke ama-MP aredi namakhansela wonke aredi masibona abadosi phambili bahamba bayakhambena bayafuna abantu ukuthi bavotele. Kongizohamba kuhle mara siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokuba nabo uzokungenelela ngenxa yokuthi vele elizweni like 84 sihlale standards avele amavoti nawo afuna imithandazo eminingi khulu ukuthi imithandazo ekhona ukuthi abantu bavote kuhle. Lo uzokuwina abambe omunye izandla, lo uzohluleka naye abambe lo winile izandla, ingaba into ehle khulu leyo ngenxa yokuthi vele
Siyabonga kakhulu ke baba Richard moyo khona ngapho ke South Africa ungadinwa kusasa. Siyathemba ukuthi uzangena kuhlelo olunye ozalandela. On that note, Wande, we know that don't have extra time here. I think we have to end it there. We thank our guests this evening, Reverend Hussein Spanda of the Christian Alliance of Zimbabwe, Miss Victrice Matutu of Zim in Bogoto, she's the chairperson there, Miss Moody Sithole of Patriotic Zimbabwe's Party, and all those who joined us tonight on 27 Live Talk. Signing off from Washington, this is Kip Stuwe. Say good night.
And I'm Tanunoka Wande. We'll see you again next time. Take care.
Good night.